And this is a national agenda to stop 2030. It's nothing to do with Zanzibar. Because we care about the change we want. Our number one is Zanzibar figure. Oka gadwa ni Zimbabwe yesa ana ngondura vakanga vari pogadzo kumtemo saka auko bviswa neZANU-PF chete unobviswa nenyika yese saka nyika yese yaramba kunze kwachabangu chete ndiyari kubvuma vanodetsirwa mari kupurasi saka aita hatitedze izvozvo ende nyika iri ready kuti stop it 2030 ende not going to happen mukoma blessing zvacho
tiri kuona vamwe makunyora kuti igore regudo
yes ya gore rinori ndakatoita zvokurotswa mukoma blessing ndichitonzi mupongo yanga tatarisana negore iri kuti itange ndakaita zvokurotswa pane murume andakaona anga ari muretu ndakamubvunza kuti ndiwani akaramba kutaura zita asi akasiya andipfumbatisa zita rekuti utaure vanhu kuti gore iri gore regudo hazvina kubva kune munhu bodo
kana muchiti gore regudo munee muchireveya munoreveya
kana ndichiti gore regudo zvinoreva kuti gore irori igore rine chekuita nekuti mutupo uyu wafebwa nevadzimu wakasarudzwa kunzi ndiwo chete nyaya iripo ndeyekuti vachiwenga ava vari kunzi vane basa ravasina kupedzesa pane vakanga vanzi vaite 2017 but havana kuzosvika vakabva vazotadza kuti vapedzese zvinhu zvaida kusasvitwa saka basa ravasina kupedzesa iroro vari kunzi vari pedzese iwo mutupo iwoyu ndounoera baba achiwenga saka rakabva razonzi igore regudo guru harinzi gore regudo chete asi rinotonzi gore regudo guru
ko kavari kuti vamunangagwa pane zvavasina vari kuti vamunangagwa vane zvavasina kupedzisa zvavanofarira kuti vachipedzise kusvika 2030 kana kutopfuurira
aiwa ava vamunangagwa ava havana chava chakwanisa kuita pachinzvimbo chokuti temu yavari yato yechitedzi vanhu vanoti itemu yechipiri aiwa haitemu yechipiri itemu yechitatu vakasiyirwa vakapedza temu yagushungu ndobva vapinda pai 2018 vobva vatura imwe temu kusvika 2023 iyi yatova temu yechitatu kusiya vamunangagwa vachienda ku 2030 irisky senyika because vatenderedzwa nematotsi mukoma blessing.